Jodi. What shall we do?
Tingadi.
Sins in Jan.
What shall we do?
Thank you.
pererwa
utachiwana
ndondi baimasa
aniwe inawo utachiwana
serikwe kuva kuna muna matova rume tapererwa
utachiwana
ndondi baimasa
aniwe inawo utachiwana
serikwe kuva kuna muteuro mambo tapererwa
utachiwana
ndondi baimasa
aniwe inawo utachiwana
serikwe kuva kuna muteuro mambo tapererwa.